mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 Gumiguru 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inotara mitemo inoomesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzarurwa mabhodha eZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242. Nezuro vanhu gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nemumwe 11 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, zvichinzi mumwe chete akadzoka kubva kuZambia. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 8315. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere nevana 7804. Remakurukota rakapasisa kuvandudzwa kwechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, izvo zvinenge zvave kuita kuti ive mhosva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvishande nenyika dzekunze dzinonzi nehurumende imhandu. Mutemo uyu uchaitawo kuti ive mhosva kuvanhu vanenge varatidzira panguva dzakanangana nemisangano mikuru kana kushanyirwa kwenyika nevekunze. Nyaya dzekuti munhu anoti atochwa kana kupambwa asi pasina umbowo dzinonzi dzinenge dzave kuitawo kuti munhu asungwe nokutongwa. Zvinonzi mutemo uripo iye zvino hauite kuti munhu asungwe nemhosva yokushoropodza nyika yake achishanda nenyika dzekunze. Izvo zvakaziviswa nechipiri manheru negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare ramakurukota. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga avo vanopomerwavo nevamwe vanhu veZANUPF nehurumende mhosva yokukurudzira zvirango, vanoshora zvaitwa nedare ramakurukota izvi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ameno ari kunzira nekupfurira makurukota ekuZimbabwe zvisizvo, nekuti kutsvaga mitemo yekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe hakusiko kumaunza budiriro kunyika yeZimbabwe. Uyezve hachisi chokwadi kuti pari zvino kune nyika dzinganzi inyika dzemhandu kuZimbabwe pasi rose, nekuti Zimbabwe ine mizinda yevamiririri vekudyidzira neAmerica kuWashington DC nekuNew York. Zvakarewo America ine mizinda muZimbabwe muHarare, chimwe chetezvo neBritain neEuropean Union. Mutemo uyu hauna maturo, unofanira kurambwa nekuraswa, nekuti uri kutsvaga kumbunyikidza nekudzvinyirira nekubata vanhu muromo kuti vasasununguka kutaura nhunda dzavo kuchiongodza nyaya dzekodzero pakakodzera. Zvese izvi hakuna nyika pasi rino inorambisa vanhu kuti vataure nhunda dzavo kana vaine
tirikuona kuti mutemo iwoyu uri kunzwa uwandudzwa uyu unenge wakuitawo kuti inenge yave mhosva kune vanenge vachitaura kuti vatochwa asi vasina humbowo kana kuti vapambwa vasina humbowo zvii zvamungataurawo
mutemo uyu uri kuyedza kuvhiringidza nekutsipika kodzero dzevanhu vanoshunguruswa kuti vataure nekuti dambudziko harisi rekuti munhu ataura kuti ashungurudzwa kana kuti atochwa chiripo ndechekuti mapurisa anofanira kuti aite basa nebasa
imi vamavhinga muri mumwe wevanhu vanonyanyotaurwa nevanenge vachitsigira hurumende panyaya yezvirango vanoti vamavhinga muri mumwe wevanhu vakaenda kuamerica kunokumbira kuti zimbabwe iiswe pazvirango mutemo uyu unokusiyaiwo papi
zvemutemo wavari kutaura ndezvemugotsi matsuru hatina chatinotya semakwita ekodzero uyezve ini pachangu ndimire pano ndakataura kuti nyaya yekodzero vanhu vanotyora kodzero ndo vanofanira kuti vanamwe chaizvo chaizvo nemasanksheni pachavo tinodzokorora izvozvo uyezve ticharamba tichipambazve kuti vese vanouraya vanoshungurudza vanorepa vachisipoti zvinopira zvakadaro kwete mhosva hairovi vanofanira kuti varohwe neshavu inemunhu yemasanksheni asi masanksheni aya haasi kunyika ari kuvanhu ari pana vakazvipiririra ivo pachavo izvozvo tinozvitsigira pari
vana vezimbabwe vanokwanisa here kuzopikisa mutemo iwoyu kumatare edzimhosva
kwazvo kwazvo ikodzero yevana vese vezimbabwe kuti varambe zvachose mitemo yekudzvanyirira neudzvanyiriri vaedze kuonesa vamunangagwa nehurumende yavo kuti varasika gwara nekuti vakatanga vachitaura kuti isitema ezwira yawe asi iko zvino
gweta rinogwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vari parunhare kuLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti Zimbabwe ichazarura mabhodha ayo musi wa1 zvita. Mabhodha aya ave kusvitsa mwedzi mipfumbamwe avharwa serimwe rematanho akatorwa nehurumende mukurwisa kupararira kwecoronavirus. Vachinyora paTwitter pavo, vaMnangagwa vatenda vese vakatevedzera mirayiro yavo vachiti izvi zvakabatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu vazhinji. Asi mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vashora zvataurwa navaMnangagwa vachiti mabhodha ange asingafanirwi kunge akavharwa. VaJuru vati zvipangamazano zvaMnangagwa hazvisi kuvaudza chokwadi nekuti ndizvo zvine marori anotakura zvinhu zvinopinda nekubuda munyika. VaJuru vari kukurudzira vaMnangagwa kuti vavhure mabhodha izvozvi kwete muna zvita. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Isusu seInternational Cross Border Traders Association tinoti hapana chatinofunga kunze kwekutozvishora bhozi. Hatingati isusu sevanhu vekuZimbabwe tisi tiri kutambura takuzama kuda kutoomesa tichiomesa zvinhu tichiomeserana. Kunzewo kuti taitofanira kunge tiri tinokumbira nyika dzakatenderedza dzakaita seSouth Africa, Botswana, Zambia dzakagarika dziri kuita kupfakanyika nevaugare tarisirwa kuti nyika idzo tinofanira kunge tichitodzikumbira kuti tihurirewo mabhodha sezvo tiri isu vekukumbira, tiri isu vekupambara, tiri isu vekutema, tiri isu vekugara takatakura tswanda tichikumbira. Zvinotochitoti isu aiwa hativhure mabhodha edu. Zvinhu zviri kushungurudza munhu wese kuti chokwadi chokwadi hurumende yedu yapindwa nei, kuti kana iri hurumende yevanhu inofanirwa kunge ichitivhurira mabhodha tiwane kutakura tswanda dzedu tiende tinokumbira kunyika dzakatitenderedza. Asi izvozvo zvinoshamisa fani, izvozvo zvinogumburisa chaizvo kuti tinowanika tichiudzwa kunze muna December 1 ndo pachavhurirwa vanhu. Kuvhura kwacho kuchivhurirwa vanhu vane dzimotokari zvoreva kuti bhodha riri kuvhurirwa vakapfuma chete vanofamba nemotokari dzavo. Hakuna munhu ari kubvumirwa anofamba nemabhazi, mabhazi anenge asingabvumirwe kutakura vanhu. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti Zimbabwe yave vapfumi here kana kuti ndeye vanhu vese. Vanofanira kuzvigadzirisa kuti dhodha ringe richivhurirwa munhu wese iwo musi wa 1 December wacho kana kuti usati wasvika.
Asika vajuru semusingatendari nazvo ivo vachiti vanoitira izvi kuchengetedza utano noupenyu hwevanhu.
Vahwande, tinoshamisika kuti utano huti huri kuchengetedzwa. Sekuti nyika yakaita seSouth Africa inyika inove ine huwandu hwevanhu vakabatwa necorona kudarika nyika dzese muAfrica. Vanofanira kusevha kurarama kwevanhu nekuda nedumbu rinoda kuserwa zvekare. Hatirambe tongoti tiri kuseva ko nhamba tiri kudziona nhamba ishoma chaizvo dziri kundwa tichienzanisa nenyika dzakaita seSouth Africa dzakavhura mabota. Ikonomi inoda kuti ivhurwe. Zvatiri kutongoona isusu sei National Cross Border Traders Association zvavari kutyira ndezvekuti aiwa vanotenga nekutengesa vakapinda kuti vatanga kutenga nekutengesa mari yavo yenyika yeZimbabwe iyotanga kudonha simba sekuti vanenge vava kutenga mari dzine simba mumisika mitema. Saka ndozvatinofungidzawo ndozviri kuitika panapa. Handione paine chekuita neutano hwevanhu. Uye zvekare tinoona kuti vakuru vakuru vehurumende vari kutumira marori akawanda mumipesina umu achizadza zvinhu achienda. Zvino ndovo vachona vari kuti kana kukavhurirwa vanotenga nekutengesa vachizara mumabhazi zvoreva kuti mabhizimusi avo achafamba.
Munotii kuna vamunangagwa pamusoro penyaya iyi?
Tinoti kuna vamunangagwa kana vasiri iwo ngavasazova mapenguro yavasina kudya. Ngavatete onge nyika sekutonga kwavanoita pano hunge vachiita kwete zvekuudzirwa nevanhu vari kutabasa rekutumira marori vachinotenga nekutengesa. Ngavaite kuti macross border traders apinde mumabhazi ariende anotenga nekutengesa kunze kwenyika zvavaisiita, kwete kuti vanhu vanonzi vasapinde nemabhazi. Vari kureva kuti mabhazi omira here kumhiri kwemabhodha mamwe achitakura uko. Hazvimeke sense, ngazvichinjwe. Uye zvakare musi wa 1 December kure chaizvo tiri kuda kuti vati vanhu vanotenga nekutengesa vaende kunyika dzinoita Black Friday vaende vanohodha paBlack Friday panee pakachipa zvinhu ndomukana wavo wokuti vagone kurarama pakisimusi. Saka tinoti ngavavhure mabhodha Black Friday isati yasvika vanhu mabhazi atakure vanhu. Ndokurudziro yatinopa kuna vamunangagwa isi.
Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuitwa kwesarudzo kuTanzania, Guinea, America nedzimwe nyika zvave kusiya Zimbabwe iri pamhene sezvo zviri kubuda pachena kuti kana pakatevedzerwa mukurudziro dzesangano reWorld Health Organization hapana kutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kunoitika. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network rinoti kufa kwemakanzura uye nhengo dzedare reparamende pamwe nekudzingwa mudare iri nemakanzuru kwevamwe muZANU-PF neMDC Alliance kunoreva kuti nyika inofanira kuita sarudzo kuti vanhu vawane vanovamiririra. Sachigwaro weZesni vaAndrew Makoni vanoti kutsika madziro kuri kuramba kuchitwa nehurumende kuti sarudzo dzisaitwe kwodzosera nyika mumashure munyaya dzeutongo hwejekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati sarudzo dzimbomira kuitwa kwenguva isina kutarwa nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Hongu takanzwa gurukota rezvemutemo richitaura mudare reparamende kuti maelections angachaitwa emabyelections musi wa5 December 2020 acharamba akasendekwa parutivi vachiti izvi zviri kukonzerwa neCovid-19 yakadai kutekeshera nyika dzose, uyezve pamusana pekuti pane order yainzi lockdown yeri kunzi inofanira kuzopera nandira wegore rinouya.
Pane chakaipa here pane zviri kutaurwa nehurumende?
Isu hatione zvikonzero zvakapiwa nehurumende zviri zvikonzero zvine musoro. Chekutanga, ivo Minister of Justice ava vari kutaura vari mudare reparamende inovaimba yekuti vari kutaura vari mukati tinowa nzvimbo zvakare yekuti munenge mune vakawanda vokuparlamendi vanenge vachima MP vanenge vachiita basa ravo. Saka chokutanga tiri kuona kuti parlamendi yacho iri kushanda. Tochiendawo kunze tiri kuona kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kuita marali. Vamwe vari kuita maprimary elections, hapana chavari kumira kuita, uyezve hurumende hapana chairi kuita nezvazvo vachiona izvozvo zvichiitika. Takatarisa tiri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakadzoka kumabasa, makambani mazhinji ari kushanda, vanhu vari kuenda kumadzibasa kwavo. Totarisawo zvakare tikapinda mumasupermarket, vanhu vari kumira mumitsara mumakiu imomo vachitenga zvinhu. Takaendawo kumabhazi, vanhu vari kumira mumitsara iyoyo vachipinda mumabhazi vachienda kudzimba nokumabasa.
Izvi zvinorevese maonerenyu?
Maonero edu ndeyekuti hapana chinokwanisa kumisa sarudzo. Kana ndichikwanisa kuenda kusupermarket kunozvitengera chokudya ndichimira mukiu, ndinogona kuendawo muraini rekuvhota ndichiisa vhoti yangu.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri? Vanhu vangavhotisei?
Chinongodiwa chete kungoti titevedze zvinotaurwa nevezveutano kuti tinofanira kunge tichichengetedza mamiriro atinenge takaita social distance inotaurwa. Tinofanira kunge zvakare tichipfeka zvipfeko kumeso kwedu, mamask, uyezve tinofanira kuramba takashambidzika.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vaimbo vemutungamiri weZifa muzvare Henrietta Rushwaya vanotarisirwa mudare mangwanani anhasi, apo chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso chichanzwikwa. Muzvare Rushwaya vakasungwa nemusi wemuvhuro vachiedza kubuda muZimbabwe nemakilogiramu matanhatu egoridhe vasina magwaro. Chronicle rinoti muBulawayo chirwere checovid-19 chakanyanya munzvimbo dzinogara vanhu dziri kumadokero eguta. Kunyange hazvo pakatikati peguta iri pari ipo pari kubatwa vanhu vazhinji nechirwere ichi. Newsday rinoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemumwe akambogara mujeri vaenda kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuti bazi rezvemari ribudise mari yekuti papa kwemamwe majeri, vachiti mabatirwo ari kuitwa vasungwa mumajeri haana hunhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vadiko vasangana veStudio 7, vateereri veStudio 7, ini ndiri mubvunzo wangu wandoda kubvunzawo kune vanhu vezana na Munangagwa nekabhineti yake kuti pavakapinda 2017 pachikaro vakanga vasingazivi here kuti kune masanctions anonetsa muZimbabwe. Ivo masanctions avo vangochema, inga pamugabe vangu nga vasitombonyanyochema zvavari kuita izvi, asi amugabe ndivo vakanga vaisirwa masanctions achona ivavo. Amunangagwa vari vhaisi, ngavarege kuti nyaudza nemasanctions. Ivo ndivo sanction hombe rezanupf nevakabhineti yavo, ngavarege kuti nyaudza nemasanctions.
Makadini vashamarari veStudio 7 vatanonoka wande. Blessing Zulu vajonga kandimiri, makadini zvenyu? Hamunoti panhau dzakanaka, tinotenda nokuti panhau dzechokwadi. Murambe makadini. Ndinoteerera manhamba evanhu vari kubatiwa nechigwere checoronavhairas muZimbabwe, ungati ari kuramba achiwedzera. Asi ndinodzokera shure ndichiva nomubvunzo kuna Opa Muchinguri. Ndibvunzireiwo vanhu veStudio 7, Opa Muchinguri, chitanga chigwere ichi? Akati chigwere ichi ishamhu yapiwa kunyika dzokunze dzakapa masanishini kuZimbabwe. Ishamhu zvino zvachava muZimbabwe. Zimbabwe shamhu iyi yava kushanda sei? Yava kurovavo neveZimbabwe here? Ndibvunzireiwo kuna Opa Muchinguri kashiri.
ndiye wakataura mashoko iwawo kuti ishamu coronavirus. Saka shamu yava kudini nai vaopa tipindure ivo opa mchimburi please.
Ini chandinetsa hechino vana vezimbabwe wava munangagwa munyama here? Zuro ndi zuro vanga vana nguwani nhasi uno vana uyu Ruata futi atanga futi ari kunoba 6 kg the gold vedwe nyika yakagariwa dzichitumirwa kuchina nai tinoenda kupi imwe akumana nevasikana vezano pf mayuti ndikuda kuti ndikuudzei chokwadi regai zvinhu zvenyuzvi chembere dziri kukushandisaidzi tarisai muone vanga vari kuna mugabe vakatorogwa muprize youth iko zvino pachabva vamunangagwa muchatoregwa futi youth idzo chembere idzi hadzitorerani taurai chokwadi murege zvamuri kuita izvi tibatane upenyu hwevanhu huende mberi mbavha dzidzingwe noti kuti mbavha inopowa responsibility hapana zvaunenge waita unoburaisa vanhu nenhamo datenda hangu
Makadiko pa Studio 7 apo ini ndine mvunzo miri muri Zimbabwe. Zimbabwe ne ine America nyika dzakasiyana mbiri. Tongoti baba epa next door ne mai epa next door na baba epa next door. Saka baba epa next door vakati ini handizoda kukumbidza bhara rangu handidi kudya newe iwewe zvinokurwadza papi. Kwanza America yangu ti handizoda kuti iwe tiite pinde madiri chese. Saka iwe chii chakurwadza. Kana baba vati handizikuda ndinokupakurira sadza rangu ungachemeri kuti hai wano baba epa next door vafanira kuti ndipobedza sadza rangu. Siyana na uite ugadzire ne utsvage kumoko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America isata sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania, Vanik Mada vanoti zvinoyevedza kuona kufara kuri kuitwa nevanhu pamusoro pesarudzo iyi. VaMada vanoti kutsvaka rutsigiro kuri kuitwa murunyararo pasina zvokurwisana, vachiti vakamirirawo zuva rekuti sarudzo dzitorwe senhemberero muZimbabwe.
Ndiri kuona muguta medu rePhiladelphia nekudraivha uchiita mabasa. Ndiri kuona makambeni akasimba chaizvo. Ndinoona kunyanya muguta rePhiladelphia. Handisati ndamboona makambeni akanyanya zvakadaro uyewo kurudziro yakadaro fanika iriko gore rino. Saka ndinovimba kuti basa racho riri kufamba zvakasimba chaizvo rekukurudzira vanhu kuti vaende vese kundovhota.
Ko ivo vanhu vari kuratidza kufara here, vari kuratidza chido here chokuti dienda vaenda kunovhota gore rino?
Vanhu vakawanda vandinotaura navo vanhu vanenge vari kutarisira zvakanyanya kuti vaende kunovhota, nekuti vanenge vari kupiwa dzidziso nekuti kuvhota kwavo ndiko kuti vakwanise kuchinja zvunhu zvavanoda zviitike. Saka vanhu vanenge vari kurealiza simba ravo kuti riri pakuvhota.
Munoona sokuti vari kuteerera here mashoko ari kutaurwa navava vari kukwikwidza?
Ndinoona sekuti vanhu vari kuterera chaizvo vanhu vakapangura kune vari kupidza vachinzwa zvavanotaura vakaita madebate vanhu vanga vari kuterera ende vanga vachida madebate acho zvakanyanya kuti vakwanise kutsvaga kuti vomira nedivi ripi asi ndinovimba sekuti vanhu vava nedhisizheni yezvino izvi izvozvo ndinozviona zvakanyanya munharaunda dzedu nevanhu vanotaura navo kuti maearly ballot mapostal ballot ari kuitwa aya vanhu vakawanda vatotumidzira zvinoratidza kuti vanhu vatomira zvakanyanya kuti vange vachivhota nekunzwa nekudisaida kwavaita kuti maelections ayatai aitika nezuro chaiye
vanhu vanozvibatawo here pane zvokumborwisana rwisana here zviri kuitika
munharaunda medu handisati ndaona mhirizhonga inobva ipapo vanhu vakanyarara chaizvo asi ndinoona sekuti munhu paanenge ari ndopane kurwisana kwokuti ini ndichamira papi handioni mhirizhonga iri kuratidzika anyway kwakanyararwa zvakanyanya asi vanhu vari mubishi rekuti vange vachivhota
ari kunyanya kutsigirwa navanhu muphiladelphia menyu umu ndopi pavaviri ava
kuona kwangu munharaunda yephiladelphia area ndinoona vajoe biden vachitsigirwa nevanhu vakawanda chaizvo ndinodaro kuburitsira nekufamba kumisha yakasiyana siyana misha ine mapoka kutaura malevels kana kuti maclasi ndinoona maclasi akawanda enharaunda yangu maclasi ari pakati nepakati ari pamusoro zvakanyanya ese anoonekwa nevanhu kuti maclasi ndinoona kuti vari kutaura nezvavabiden ndi zvandinonyanya kuona nezvazvo ndezvekuti kune vanhu vanga vari kupato risiri ravabiden kutaura republican party vane tarisiro yekuvhotera vajoe biden vasiri mubato ravo saka izvozvo zvinondiratidza munharaunda kuti as much as iguta redu is a battleground asi vanhu vakawanda vanenge vari kudisaida kuti vajoe biden vanenge mutungamiriri anokwanisa kufambisa basa ravanotarisira kuti ringe richiitwa renyika yavo
ko imimi vamadamati mambo novhotawo here
ini ndichaenda kundovhota in person next week
chizvarwa chezimbabwe vanogara muguta rephiladelphia mudunhu repennsylvania vanik mada vari parunhare kuphiladelphia nestudio 7 Mazwi kambo kanobva kuna Leonard Jakata sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inotara mitemo inoomesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzvarurwa mabhodha ezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.